Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 8, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosarudza vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi sevatevedzeri vavo avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa. Asi kudzoswa kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika uye kusavepo kwemunhukadzi pazvigaro izvi kunosimudza mutauro munyika. Makanzuro emunyika anoenderera mberi nekutoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasarudza vatevedzeri vavo vaviri muhurumende yavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa nhasi muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji, ngatibatei Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vaviri ava vatoreswa mhiko nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malaba pamberi pemutungamiri wenyika vaMnangagwa kumuzinda weState House. Asi kudzoka kwavaMohadi muutungamiri wenyika kwakonzeresa kugunun'una kwakanyanya munyika nekuda kweunhu hwavo mushure mekumbosiya basa nekuda kwemhosva dzepabonde dzavaipomerwa muna 2021. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko, mumwe wevatevedzeri ava vaChiwenga vati vachashanda nesimba kusimudzira nyika yeZimbabwe.
Tava kutanga tiine simba rakanyanya kuvaka nyika yedu yatinoda tichitsigira mutungamiri wedu vaMnangagwa nomuono wavo wekuona kuti upfumi hwenyika hwasimukira.
VaMohadi vavimbisawo kufambisa basa renyika mberi.
Ndiri pano kuzoshandira nyika yangu. Ndagara ndichiishandira kubva pakapinda hurumende yavaMnangagwa uye ndicharamba ndichidaro. Tine urongwa huripo hwatichange tichiparura kuitira kusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti havaoni utungamiri hwavaMnangagwa vakatsigirwa navaChiwenga navaMohadi huchiunza pundutso munyika. Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzemadzimai ati anoda kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Mai Jatirofa anoti akatyamadzwa nekudzoka kwavaMohadi uye kusavewo nemudzimai apiwa chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika achiti zvinoita sekuti hurumende iyi hairemekedzi madzimai.
Izvi zvinhu zvinokatyamadza kana ndakatarisa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika wagadzwa patsva zvakare vakambosiya chigaro nenyaya dzaimbotaurika dzakanga dziri kumatare edzimhosva. Chatisingazivi ndechekuti nyaya idzi dzakazopera here maringe nezveofisi yavo pakuzogadzwa kutsvauko. Nyaya yatingada kuzivawo takamirira madzimai.
Mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti vanga vari pakati pemusangano apo vanga vachida kubvunzwa nezvekudzoka kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika ivo vanga vaine nyaya dzakambovatevera kumashure. Asi munyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF uye vari nhengo yePolitbureau vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa chaitwa navaMnangagwa mukusarudza vaMohadi semutevedzeri wavo.
Mukosheni medu vakanyorwa mhosva dzinorambidzwa munhu kuti agone kuita president kana kuti vice president. Havana kubatwa nemhosva, saka vane kodzero yokuapoindwa kuita vice president.
Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vanotiwo vanga vachitarisira kuti pavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaviri pachavewo nemumwe chete wechidzimai. Panyaya yavaMohadi Muzvare Masarira vanokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rugamuchire vamuhadhi sezvo pamunhu wese mupenyu pasina kana ani zvake asina chipomerwa.
Vamuhadhi vakanga varizaina voga uye ndinovimba vakadzidza zvidzidzo zvavo. Vazhinji vedu tinoda kuona zvitanda zviri mumaziso mavamwe tisingatarise zviri mukati mamaziso edu. Saka saizvozvo ngatigonei kunovagamuchira ivo vamuhadhi.
Valazara Sauti vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vana veZimbabwe vaitwa mafudza kubudikidza nekugadzwa kwevatevedzeri vavamunangagwa ava.
Vaemarson Munangagwa vadzosa yatinoti iyo Deadwood vachivenga vanga vambovanga varimo. Vamahadhi vakambouya vakaita nyaya dzavo idzo dzavakambomiswa padivi. Saka kuvadzosa kutora vana veZimbabwe semafuza sevanhu vasingafungi.
Vamwewo vari munyika vari kuti kudzoka kwavamuhadhi navachiwenga kuroreva kuti hapana chiri kuzochinja munyika. Naizvozvo ngoma ndiyo ndiyo mukutambura imomo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vasvitsa zvitupa zvekubudirira muzvidzidzo kuvadzidzi vanodarika zviuru zvishanu nemakumi matanhatu vepachikoro chedzidzo yepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe pagungano rekupemberera kupiwa kwezvitupa rechimakumi mana nembiri pachikoro ichi. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vanova mukuru wezvikoro zvepamusorosoro zvose munyika vasvitsawo mudzimai wavo amai Auxilia Munangagwa chitupa chePhD, Doctor of Philosophy, Honorary Degree in Law. Hurumende ichiti Committee yeUniversity of Zimbabwe yavapa degree iri nekuda kwemabasa ekusimudzira varombo avari kuita. Pavadzidzi ava zvikamu zvinodarika zvishoma makumi mashanu kubva muzana 51.8% vanhukadzi, kuchitiwo chikamu chingangosvika makumi mana nesere ane zviga zviviri kubva muzana 48.2% vanga vari varume. Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru wechikoro cheUniversity of Zimbabwe vaPaul Mapfumo vatenda vamunangagwa zvakanyanya vachiti vasimudzira dzidzo yepachikoro ichi neutungamiri hwavo. Asi aimbova mumwe wevaitungamira sangano rinomirira vadzidzi yemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vatapiwa naShechiriga vanoti vapiwa havo zvitupa zvokupedza kudzidza vadzidzi ava asi kutambura kwakamirira vakawanda vavo sezvo kusina mabasa.
Vadzidzi ava vanova vechidiki muhwandu hwavo vajoina mamirioni evechidiki vakadzidza vakaturika macertificates avo pamadziro nokushaya mabasa. Nhasi vanopinda munyika isina basa, ine ikonomi yakadhanga nyika isingaremekedzi pfundo yavakawana pamakore yakapfuura.
Ichi chirongwa chekupa vadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro zvitupa zvokupedza dzidzo changa chiri chekutanga chaitwa navamunangagwa kubva pavagadzwa kuva mutungamiri wenyika kepiri vhiki rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
VaJacob Mudenda naamai Tsitsigezi veZANU PF nhasi vadongwa kuve mutauriri nemutevedzeri wemutauriri wedare reNational Assembly vasina kupikiswa mushure mekunge darire dzinodzokorera mushure mekunge nhengo dzeCCC dzatadza kudoma vanhu kuti vakwikwidze zvigaro izvi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
VaMudenda naamai Gezi vabva vagadzwa pazvigaro zvavo nemutongi mukuru wematare munyika Justice Luke Malaba. Asi vasati vagadzwa mamboita zhowezhowe mudare sezvo nhengo dzeCCC idzo dzanonoka kuuya mudare dzasvika vaMudenda naamai Gezi vadomwa kare dzatanga kuimba dzichidzivirira kuti vaviri ava vasagadzwa.
Honorable members.
Vakafanobada chinzvimbo chevanokokera nhengo dzeCCC muparamende vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vange vachida kukwikwidza zvigaro zviviri izvi asi sarudzo dzaitwa nguva dzisina kubvumiranwa.
Tange tichiita caucus semaMP edu kusarudza avo vanenge vachizotimiririra pazvigaro izvi tikawirirana navachokuda kuti urongwa hwose hwaizotanga nhasi nenguva dza11 o'clock. Asi tazokatyamara patataakuuya toroza kuti hazvatopera vanoita even before 10 o'clock. Saka tashaya kuti ko vaakuriga futi nekuparamende marigiro avakaita kumaelection Saka tatokashamara kuti zvamutofamba sei.
Vati advocate Eric Matinenga na Mai Minyele Gumede ndivo vange vachifanira kukwikwidza pazvigaro zvemutauriri nemutevedzeri wake. Asi vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupurai togare pivanoti vafara nokudomwa kwaitwa vamudenda vachiti ndiye munhu anokodzera kutora chigaro ichi nekuti vanogona basa racho.
Mutemo unenge urimo mumastanding orders parliament procedures zvine zvirimo. Kana tatosarudza tasarudza, vauya vomanya vamwe vakabvisa matai asi tatosarudza.
Mumashoko avo mushure mokugadzwa vamutenda vati vanofara chose kuti paramende yechigumi ine nhengo dzechidiki dzakawanda, vakakurudzira kuti dziite basa nemazvo. Vati wazvina kunaka kuti nhengo dzeparamende dziite zvimumu mumudare, vachiti dzinofanira kutaura zvichemo zvevanhu vadzinomirira pamwe nekuvamirira zvakasimba pamwe nekuita mamwe mabasa adzisina kunzi dziite pamutemo, akaita sokuenda kundufu, michato nezvimwe. Kudare reSenate, Amai Mebo Chinomuna vakunda vaFelix Mafa veTriple C nemavhoti makumi mashanu 50, vaMafa vachiwana mavhoti makumi maviri nemashanu 25 kuti vadzokere zvakare pachigaro chemutungamiri wedare iri. VaMike Nyambuya vakunda Amai Mike Chakabuda mushure mokuwana mavhoti makumana nemapfumbamwe 49, Amai Chakabuda vakawana makumi maviri nematanhatu 26. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira zvakare vari mukuru webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vashora kudzorerwa pazvigaro kwevatungamiri veparamende vaivepo muhurumende yadarika, vachiti pave kuda vamwe vatungamiriri vane mazano matsva. Aka kave kechitatu vamudenda nevamwe vavo vachisarudzwa kuramba vari pazvigaro. Munemo nyaya makanzuro akawanda munyika, nhasi aenderera mberi achitoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Izvi zvaitika kumakanzuro eguta remasvingo, Gwanda, Vulilima neMangwe neZuro. Kanzuro dzemaguta eMutare, eVictoria Falls dzakatoresawo mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Mudhorobha remasvingo, kanzuro Shandeu Chiwara vavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vanhu vagare zvakanaka. Vasengerai Manyanga veZanu PF avo vaive mukanzuro yapfuura vatsidza kuti vachashanda nevamwe vavo kubva kusisi kuti vanhu vagare zvakanaka mumasvingo.
Tine maprojekti akawanda tinoda kuti tiite sekanzuro tichibatsirana tiri pamwe chete semakanzelas 13.
Svondo rino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhengo dzeparamende nemakanzura vange vari kutora mhiko dzebasa. Izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti hurumende yave kutanga kushanda zvichitevera sarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vari kutarisira kuti makanzura ari kuuya achavandudza magariro avo kuburikidza nekuzadzisa tarisiro dzavo dzinosanganisira kuwaniswa mvura yakachena, kutakurwa kwemarara uye kugadzirwa kwemigwagwa. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nasi zvaratidzira muCape Town, Johannesburg nekuPretoria zvichikurudzira kuti kuitwe sarudzo itsva uyezve kuti hurumende yeSouth Africa isatsigire zvakabuda musarudzo dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka kuZimbabwe. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa.
Chinangwa chedu chekutiratidzire tiri kuedza kuti tipimudze manzwi edu anzwikwe. Sezvamunoziva takabva kuita sarudzo zvisina kufamba zvakanaka, idzo dzakazopedzira vamwe vazvigadza. Asi isusu sevanhu vanoziva pavakavhokera zvakabuda musarudzo sandizvo zvakaitarisira nekuchemawo kusadag neAfrican Union neUnited Nations kuti dai varambawo vakamira nesu vasatisiya sezvabasa ravakatanga rakanaka, vakaita mafindings avakaita vachitaura kuti aiwa sarudzo dzinoitwa zvakajeka. Tinoda tinoshuva kuti dai zvichikwanisika paitwe sarudzo patsva, uye tiri kuchemawo kuti hurumende yeSouth Africa iregedze tsika yekutigira utongi wakaipa urukitika kuzimbabu. Uye izvozvo zvichabatsira kuti nyaya yeimmigration yavano garo chema, nyaya yemazimbabwe ndanenge achiuya kuno achitsvaga kushaya kurarama ibva yapera.
Shoko renyu hombe, muroda kurisvitsa kunani?
Tanga tine shoko ranga rakananga zvikuru sei hurumende yemusouth africa, tungamiri wenyika yesouth africa vasiriwo Ramaphosa navafikile Mbalula, nyango tine ANC saizvo iriro bato hombe rinotonga rinotungamira musouth africa, tiri kuona kudyidzana kwavo nehurumende yezanupf. Saka zvinotirwadza kuti tiri kutiza nhamo kuzimbabwe yakakonzereswa nezanupf, ivo nebato ravo vanotsigira zviri izvozvo. Saka tiri kukumbirisa kwavari, tatidza makumbira uye tiramba kumbira kwavari kuti dai vambosvika pavanotora danho rekuti vaonesevo, nekuti tinoziva kuti kana vakagara una vamwe wavo pasi sezvo dziri shamwari neshamwari, vakavaonesa chokwadi kuti aiwa dai vaidza kuita zvinhu zvakanaka, nyika yedu yezimbabwe yashanda. Iri dambudziko iri rekuti vanhu vanenge vachitizira musouth africa rinobva rangoperawo.
Kumberi chii chimwe chatingatarisira kuti muchange muchiita?
Tiri kuronga kuti tichironga imwe ungano hombe inofanira kunge ichazoita kuti iite break record musouth africa, iyo yatinoda kuti probably timbotonovhara iri embassy chaiyo yekuzimbabwe, tachambotonogarapo kwezvimazuva kusvika vanzwa kuchema kwedu. Tichiri kuda kudecida kuti tione kuti toenda kuembassy here kana kuti toenda kulutule house inonga iyo yebato reANC. Then after that tiri kuronga kuti tigonoratidzira zvakare Messina border.
Vanga vari vakuda kwaShenqube vanova mumwe vakatanga musangano weprogressive Zimbabweans in South Africa, vari parunare muCape Town kuSouth Africa, naTabo Kanqube weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America. VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuCameroon vati vanhu vakanga vakapakata zvombo vaimisa dzimotokari kudzipfuura pamwe nekudzipisa, izvo zvakauraya vanhu vangangoita vaviri mukurwiswa kwakaitwa musha weMuweha uri mudunhu rinotaurwa Chirungu kuchamhembe kwakadziwa kumavirira kwenyika iyi neZuro. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nhasi vati vachashanda kumusangano weG20 uri kuitirwa kuIndia mukupera kwesvondo rino kuwedzera mukana wekuti World Bank neInternational Monetary Fund vakweretese mari. Amai Yellen vativo vachashanda kusimbisa rutsigiro runopiwa kuUkraine nepasi rose panguva yavanenge vari kumusangano uyu. Vagari vakawanda munyika zvikuru vekumaruwa vanoti upenyu huri kuramba uchioma zvekuti vemabhizimusi vave kuramba mari yemunyika zvisinei nekuti vachangobva kunosarudza vatungamiri vatsva. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzekumaruwa dzakashanyirwa neStudio 7 mumatunhu yemashonaland west, mashonaland central nemashonaland east, vagari vakawanda vakagumbuka nezviri kuitwa nevabhizimisi zvekuramba mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuamerica chete. Mumwe asiri kufara nekumanikidzwa kutenga nemadhora ekuamerica ndiamai Delight Ngwaru vekumusapakaruma murinhu remashonaland west, avanoti kurambirwa kutenga nemari yemunyika kwavaomesera upenyu hwavo sezvo pasina kwavanowana madhora ekuamerica. Amai Ngwaro vanoti pamusoro pekurambirwa kutenga nemadhore emunyika, zvinhu zvakawanda muzvitoro zvave kudhura zvakanyanya, vachipa muenzaniso wekuti marita maviri emafuta ekubikisa ari kuita madhora matanhatu nechidimu kumaruwa kwavagere, asi achitengwa nemadhora mana chete kumaguta.
Kurita zvemafuta inda $6, kurita yeshuga inda $3, ingawa flour inda $2. Asho kungawa zisoshi zvizvavo kuti vane kutenga kuti vane kubatsirika, nekuti mari yacho ukaibata chokabata $10 yayo unogona nezviviri.
Kusamira zvakanaka kwemigwagwa ndechimwe chikonzero chinonzi chiri kuwedzera kukwira kwemitengo yezvinhu sezvo vedzimotokari vachidhurisisa kana migwagwa yakaipa. valame kigole dema rekuguruwe modunyo rema chonale nisendro valo chema pisimisi avachada kutambila mare munyika anowe mabond uye kunyange paine chenji valo chimutengi atole chimwe chinu chinuwe ndira nane chenji yake
nukuta pana chenji chenji yore umeru mabondi
Kudhura kwezvinhu kumaruva kunonzi kwave kutadzisa madzimai akawanda kutenga zvikwanisiro zvekushandisa panguva yavo yekutevera sekutaura kwemumwe mudzimai wekumaronda mashanu mudunhu remashonaland east
ndoona mari pamwe ndoinonetsa kuvanhumamai mari yekuti ugare uchitenga nguva yega yega unogona kuishaya
Asi mumwe muzvina bhizinisi kuguruve kumashonare nesendral vaonisimo rukate vanoti zvinhu zvinozodhura nekuda kwemari yekutakurisa yavanowedzera sezvo vachitenga zvinhu kubva kuHarare varukate vanoti kwavanohodha hakutambirwe madhora emunyika kanawo kuti vashandise makadhi ekumabhanga kana kuti kuswaipa izvo zvavanoti zvinozoita kuti vatengesewo nemadhora ekuamerica chete vachitora mhiko yekuva mutungamiri wenyika nemuvhuro svondo rino vaemarson munangagwa vakavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsa upenyu hwevanhu zvikuru vekumaruwa kunyange hazvo vamwe vemabhizimusi vari kunzi vari kuramba kutambira madhora emunyika hurumende yakayeuchidza veruzhinji kuti dhora remunyika ndiro richiri mari inobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo kunyange hazvo nyika ichishandisawo madhora ekuamerica nedzimwe nyika nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti kurambwa kwemari munyika nevanotengesa zvinoratidza kuti vanhu munyika vave kushandisa madhora ekuamerica zvakanyanya kudarika zviri kufungidzirwa nehurumende
ikonomi yedu iri iri highly dollarized my economic agents vari kuprefera kunge vachishandisa maUnited States dollars kuita matransactions
mumwe anoongorora zveupfumi achishanda negimri finance vagilbert muponda vanoti chinofanirwa kuitwa kugadzirisa dambudziko iri kukudzurudzwa kwemari kuti pave nemari yemunyika $1,000 kana $5,000 yakabatana kuitira kuti vanhu vakwanise kugarisa mari muchikwama kwete mumabhegi sezvavari kuita pari zvino
sazvoona kuti manotes atinawo akufanira kudzurudzwa takufanira kuitawo noti maybe kana re1000 kana re5000 riri one note remabhondi
gore rino hurumende yakamboumba komiti yemakurukota matatu kuti iongorore kukwidzwa zvakanyanya kwemitengo panguva iyo nyika yakanga yave kuenda kusarudzo asi kusvika pari zvino komiti iyi hapana chayati yaita nezvenyaya yekukwidzwa kwemitengo iyi hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo muturi ncuve kanawo gavhuna werbz dr john mangunja kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi asi vanogara havo vachiti hudyire hwevo vemabhizimisi huri kupa kuti vadhurise zvinhu asi vemabhizimisi vanoti mitemo yehurumende isina kujeka ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
Ichi waza waza Friday my darling Waza Friday umsebenzo pogine
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anosanganisa mitambo yemadrama nemimhanzi kufadza veruzhinji Enoch Chisale anozivikanwa nekutamba pamwe nekuimba achishandisa mazwi akasiyana siyana kuumba chikwata ari ega achizviti vabhanda Mai Moses Gogopiri kana Chisale Ngatinzwei achiita hurukuro na Ivan Zininga we Studio 7.
Vachisale mumwe munhu wewe akangozvidzikamirawo zita ravo chaivo chaivo richinzi Enoch Chisale vakakurira munzvimbo yemhangura zvemakore regaiti ten years but vakazopinda muHarare havo 2008 gore riyariya I think most Zimbabweans know kuti igore ripi but ndo pavakazopinda muHarare ndo ana John Lake come to town iva
takambokunzwa yemuchitaura ze 15 billion ndipo pamuri kutaura era
15 billion yange ato later
saka kumhangura manga muri kupi because this time botenga mabakari sikamuyamya pa central stores
okay ya yeah, mabakari munyatsoziva mabakari sika kwakuri kuchebanga and then isusu takakurira mudamba village saka taitonotenga chingwa kwa bakari
mudamba saka maitoenda kuzvigure here
kana utori mudamba utoziva kuti zvigure waitomboenda hako but kwete kunotamba kunoona
handidzika alright saka mapinda muHarare matanga kuita yemuHarare chii chakazokusundai kuti iko zvinezvi takuona kuti uyu chisale watakuona uyu hasiriye wataimboona kudhara uyu waikozina akunakidza sterei
akazvitanga kudhara chitale unhu wake akautanga kudhara kubva kuchikoro chaichaiko pachikoro ndaitozikanwa ndinzi webhand zvekutamba izvi ndakatanga kudhara chandakatanga kuridza keyboard then madrum
ini kana makazvitanga muri kuchikoro izvi vabereki vaiti chii manje mukomana achitanga kuita madrama achitanga kurova
chitale yanga itori ndururani zvaairambidzwa ndozvaaiita but vabereki vanga vasingazvide izvozvo vaitiita zvechikoro musi akatombobharurwa masaga iwayo madrums iwayo tikarwadziwa sterek but hapana kubvarura pfungwa dzakadziri musoro vakabvarura
matikaana
nhasi ndichingokwete izvo
ndomutewera kwesiko ndatitakumusimbira
saka vanhu vari kutambirana sei nezvamuri kuita izvi tinomboona muchirova kwaya yenyu muri 9 zvino zvichimbofamba seiko paya paya
tinoziva kuti vamwe vane marizen avo ekusatambira zvandinoita vamwe vane marizen avo ekutambira zvandinoita and vamwe vari pakati nepakati anenge achifarira zvinenge zvichiitika but kuzongoona chitsana akaita crossdressing chete haanobhata aiwa auya atiuterere because akaita crossdressing saka zviri paviri vamwe vanozvifarira vamwe vazvifarira vamwe vanozvifarira but vari pakati nepakati
asi vemhuri neveukama vanonzwisisa handiti kuti aiwa chisala ari kuita zvaari kuita
inini ndine mutemo wekuti tingade kunzwisisa tinomutiya akadaro anodawo kunzwisisa we get along saka ndisingazoziva kuti paveukama asingazvinzwisise njani but ndinongoona angu achifara
faria mutemo wake toda anditungamire rudo rwake rwakanaka rwayerera pakalvari jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari
kamuchinzwa kambo kanonzi ndomutevera Jesu muchibvawo kunzwa hurukuru yaitwa naInok Chisale naIvan Zinenge weStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-031 musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM manheru ano apo tiri kutarisa nezvekugadzwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika pamwe nekusarudzwa kwevatauriri vematare eparamende nesenate pamwe nevatevedzeri vavo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Soku isika disen.